vachitaura kukomiti nezuro vana chiremba vakuru pasi pesangano resenior hospital doctors association vakati zvinhu zvichakaita manyamamire nerongo muzvipatara uye hakuna mishina inodiwa kuzvipatara zvehurumende kuti ibatsire varwere mutungamiriri wesenior hospital doctors association amai shinganyaguse vakati pamishina yakatengwa nehurumende iyi zvikamu gumi kubva muzana ndozvemishina iri kushanda chete amai nyaguse vakatiwo kunyange vamiriri vekambani vakazodamwa kuuya munyika vakatadza kugadzira mishina iyi kuti ishande.
13% is usable of the Indian consignors. The company representative.
Vamiriri vekambani iyi yekuIndia vakauya kuzvipatara zvedu asi vakatadza kuti mishina iyi ishande.
Amai nyaguse vakatiwo pamishina iyi mizhinji yacho yakamboshanda uye mishina iyi yakatengwa kukambani isingazivikanwi vapawo muenzaniso vachiti mimwe mibhedha yakauya inofanirwa kushandiswa pakusununguka kwemadzimai akazvitakura yakanyorwa kuti ishandiswe nemadzimai asingaremi zvinodarika makirogiramu 56 nemashanu vakati madzimai zhinji munyika vanenge vakazvitakura vanodarika uremu uhwu.
The Islamic equipment upon arrival has never been used. It is there in our stores, was condemned by our engineers.
Mimwe mishina yakauya haisati yamboshandiswa sezvo nyanzvi dzedu dzemishina dzakati haina kunaka kushandisa.
Mishina iyi yakanotengwa kuIndia nemutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro avo vatiwo vakatenga mishina iyi vachibatsirana nevashandi vemuzinda weZimbabwe kuIndia. VaMangwiro vakazorambawo pavakataura kukomiti iyi kuti mishina yavakanotenga kuIndia iyi haisi kushanda vachiti mishoma chete ndiyo ine zvimwe zvaye zvisipo asi vakati zvinhu zvakazouya uye vamiriri vekambani yekuIndia kwavakatenga mishina iyi vari kuuya kuzoisa zvaye zvisipo izvi kuti mishina ishande.
The equipment has been delivered and distributed to hospitals. A technical team of medical engineers and technicians was then deployed from India to Zimbabwe by the company to commission and train users of this equipment.
Michina iyi yakauya uye yakatoendeswa kuzvipatara. Kwakauya nyanzvi dzemichina kubva kuIndia kukambani yatakatenga asi zvakaonekwa kuti mimwe michina iyi yaive isina zvakakwana kuti ishande asi izvi zviri kugadziriswa uye vari kudzoka kuZimbabwe manje kuzoona kuti zvese zviri kushanda.
Imwe nhengo yeSenior Hospital Doctors Association Dr. Botwombo Vaisango vakatsigirawo vakati gore negore vanogara vachibvunzwa mishina yavanoda asi hapana chinozobuda. Dr. Mbovaisango vakatiwo savana chiremba havatsigiri zvekuti mishina yezvipatara zvakasiyana siyana yotengwa nehurumende vakati zvingave nani kana chipatara chega chega chikave chichibvumidzwa kutenga michina yachinoda.
So our requirement at central hospital level is that the end user must be the one who determines what equipment is bought.
Zvatingade pazvipatara kuti vanoshandisa michini ndivo vanofanirwa kutaura mishini inofanirwa kutengwa kuitira kuti kutengwe mishini inoshanda.
Vana chiremba vavaudzawo komiti yeparamende iyi kuti vanhu vazhinji vari kufa nekuda kwekushayikwa kwezvikwanisiro zvakakwana kuzvipatara zvehurumende zvinodiwa mukurapwa kwavo. Vana chiremba vakuru havapawo chinyunyuto kudare reparamende kuti ibvise Health Services Board vachiti mashandiro aya haasi ekusimudzira kuti veruzhinji vawane kodzero yeutano sezviri mubumbiro remitemo yenyika asi gurukota rezveutano vaObadiah Moyo vatiwo kubviswa kweHealth Services Board kunogoneka chete kana nhengo dzeparamende nedare reSenate vachinja mitemo.
The board was enacted by an act of parliament.
Health Services Board yakaumbwa nemutemo weparamende nekudaro ndivo vanogona kuvabvisa zvakare asi toda kukuzivisai kuti dare remakurukota ehurumende rakatobvuma kuti kuumbwe Health Services Commission ichapa vana chiremba mukana wekusangana nevamwe vashandi vezvemutemo kuti vakurukure matambudziko avanenge vachisangana nawo.
VaMoyo vabvumawo kuti zvinhu zvakaparara munyaya dzeutano vachiti kugadzirisa matambudziko aya kunoda mari yekunze iyo hurumende isina. Komiti inoona nezveutano iyi yatiwo nhasi ichaenda kunozvionera pamunhu sefodya kuzvipatara zvepari renyatwa pamwe nesalimu gabe kuti zvinhu zvakamira sei chaizvo munyaya dzezveutano sezvo vekubazi rezveutano vanga vachiti mishina yakatengwa iyi iri kushanda uko vana chiremba vachiti mishina iyi haisi kushanda vamoyo vakati mishina iyi yakatengwa nemari inosvika kumiriyoni imwe yemadhora ekuamerica ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.